Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kukadzi 15/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vanonzi vakafira mutsaona yemumigodhi kuBattlefields pedyo nekadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana, ukuvo hurumende inotara tsaona iyi senational disaster. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti ZANU-PF neMDC dzichaita hurukuro dzekugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vanonzi vakafira mutsaona yemumigodhi kuBattlefields pedyo nekadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana, sezvo vamwe vevanhu vanofungidzira kuti vakavharirwa pasi vaipinda mumugodhi uyu zviri kunze kwemutemo. Hurumende inonzi yatara tsaona iyi setsaona inobata nyika yose kana kuti national disaster, izvo zvichaona kuti mufi ega ega achiwaniswa chiuru chemadhora negumbeze rokubatsira pakuvigwa. Mutungamiri weMDC Vanessa Chamisa vatumirawo mashoko ekunyaradza mhuri dzine hama dzakawirwa netsaona iyi. Vanhu vaichera goridhe mumigodhi miviri inoti Cricket Mine neJongwe Mining Cooperative iri kukadoma vakasangana netsaona iyi mushure mekunge mvura yakawanda yanaya, izvo zvinonzi zvakaita kuti kuite mafashamu akatsemura dhamu zvakazodza mvura mwena inopinda mumigodhi iyi. Zvinonzi pave kufirwa kuti vamwe vevanhu ava vanogona kunge vakatoeredzwa nemvura iyi vari pasi ipapo. Mapoka akasiyana-siyana kusanganisira Civil Protection Unit anonzi ari mubishi kuedza kukupa mvura iyi kuti vanunure vanhu munjodzi vakwanise kunge vachisvika kune vanhu vakavharirwa ava. Asi zvinonzi basa iri riri kunonotswa nekuda kwekushayikwa kwemichina inokasika kukweva mvura kubva pasi uyewo pamwe nemvura inonzi ichiri kunaya. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vaburitsa gwaro rinoti pari kudiwa mari inosvika mazana maviri ezviuru zvemadhora, asi hurumende haina mari iyi, izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro kubva kune mapoka akasiyana-siyana. Vamwe vanoti vanoona sekunge hurumende yakanonoka kutora matano sezvo tsaona iyi yakaitika patove nemazuva matatu asi pasina kana chatichaitwa. Ukuwo mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi vaPolite Kambamura vanonzi vari kupa vaishandisa migodhi iyi mhosva yokuvhara nzira yaifamba nemvura kuti vakwanise kuchera goridhe. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vashandi vemumugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaNdodhana Sithole vanoti vamwe vaichera goridhe ava vaigona kunge vapinda mumigodhi iyi zvisiri pamutemo, izvo zviri kuita kuti pasazikanwa huwandu chaihwo hwevanhu vangadai vakavharirwa nemvura iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naVasitole.
Tatina zvinenge zvekuti hapana chatichaitika, vachirumbotira kuti vapombe mvura kura kuti hapana yekuti vanogona kupai zvino vasati kwanza kumba mvureyo because kikwanzi waka kumbira mama makombresa zikuwa kuna naa kimpila zuwa maruku batira iko
tiriku nzuko kuti bazire civil protection unit ra kubatira wa ikoko riri kubatira zvakadii
ya ndizvo zvaripo but at the moment ya hapana chinogona kuitika nekuti mvura mawa ndiyo yakaita ka ende apa mvura iri kungonaya saka vanongovapo zvavo chiripo nechekuti mvura ikangopombewa chii ndokuti patange kubatsirwa at the moment hapana zvinogona kuitika
mati maane ruzivo here kuti vanhu vangani vangadai vakavharirwa pasi apa
vanhu vakavharirwa munhamba yatiri kuhwai 35 kwanzi vanhu vavari over 100 vakavharirwa ndo zvandawana izvozvo zviri kunzi 35 vari kutaurwa ndo vakapinda vakanyorwa mubhuku bachiri kuya nechekuti kwai pavanopinda paya kune vamaonezosangana navo pasi zvozoita nhamba yayo isvike chii ku100 saka vanhu vakawanda chaizvo vari pasi but inyaya yekuti pari kuburiswa nhamba yevanhu vakanyorwa
ndiani muridzi wemugodhi uyu
at the moment I'm not sure but ndichiri kutsvaka because panoiza kuti pane vakuru chaivo vari mukati memugodhi uyu
migodhi mingani yakapinzwa nedambudziko iri
migodhi miviri but iri padhuze napadhuze zvake iri muarea yemukadoma iyoyo
tichitarisa nguva yatorwa pasati paitwa rubatsiro vastole pachine tarisiro here yekuti vari mumugodhi umo vangadai vachiri vapenyu
haipapo tinganyepirana hapachina mupenyu apa chauda kurekaziwa mabhodhi kwete kuti kwanzi pangawanikwa mumupenyu it's not possible
imiwo sesangano revashandi vemugodhi munoona sei matano atorwa kubva musi wechipiri usiku paita dambudziko iri kusvika pari nhasi pasati paburitswa munhu
ya pari kunoita ndechekutika mugodhi iyi inenge ichimainiwa migodhi inenge yakambomainiwa kudhara ikasiyiwa saka pane pasina mastandard akakwana zvokuti kana paitika dambudziko rakaita seiroro ka zvinorema kuti vanhu vadii vaburitsiwe saka ipapapo asi dai inge rimai inenge ichinyatsooparata ka zvine safety mukati yakakwana hazvizonyanyi kurema asi mugodhi inenge yakambomainiwa ikasiyiwa mozouya vosangana nemanhiriki nemakorokozo nenge achipindawo mukati imomo saka panonesi
tinoona kuti kune dzimwe nyika kwakaita tsaona dzakaita saizvo dzemumigodhi kunogona kubvawo rubatsiro kunyika dzakatoitawo sekuna naamerica nevamwe vachienda kunobatsira ikoko nemishini yechizvino zvino zviri kuitwawo here izvozvo muri kuona paine urongwa here hwekutsvagawo vanobvawo kana kuna nasouth africa vane unyanzvi
pari zvino hapana chatitambotaurika izvoda kuti vambotirai vari munomu vaone kuti kana vakoniwa nezvozodana kuno but pari zvino hapana vativadanawo vari kubva kunze
avo vanga vari mutungamiri wenational mine workers union of zimbabwe vandodhana stole vari parunhare nestudio 7 vanhu vakawanda muzimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti bato riri kutonga rezanupf richaita hurukuro dzekugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika nemapato anopikisa chimwe chezvinhu zviri kukonzera kusawirirana pakati pezanupf nemdc inyaya yekuti zanupf inoda kuti mdc itange yabvuma kuti mutungamiri wezanupf vaemarson munangagwa ndivo mutungamiriri wenyika ari pamutemo izvo zviri kuramwa nemdc munyori mukuru wemdc inotungamirwa navanelson chamisa vadouglas mwenzora vaudza studio 7 kuti dzimwe dzenyaya dzinoda kutaurwa nemdc muhurukuro idzi dzinosanganisira nyaya yekuti akakunda musarudzo yemutungamiri ndiani mamiriro ezveupfumi hwenyika uye kuti mapurisa nemasoja asaita zvematongerwo enyika
isu semdc takati tinoda hurukuro hongu nemamwe mapolitical parties kusanganisira kunyanyanyanya hurukuro neruling party zanupf pozoita hapo hurukuro dzingazoitika pakati pavachamisa navamunangagwa asi hurukuro idzi tiri kuti isu ngadzinge dzichiitwa mediated nemumwe munhu mutongi gava asiri wemuzimbabwe asiri vamunangagwa saka chinofanira kuitika ndechokuti tinotofanira kuita mutongi gava anova president weimwe nyika chechipiri chatiri kutaura ndechokuti hadzifaniri kunge dzingori hurukuro nje ngadzivei hurukure dzinotarisa nezveupfumi hwezimbabwe kutambura kuita vana vezimbabwe nyaya yekushayikwa kwamabasa ngadzive zvehurukuro dzinotaura nezvekuti masoja nemacio nemapurisa basa ravo harizi rekumbunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe saka toda kodzi tinoda hurukuro dzinenge dzine chinangwa chekuunza zvine punduso kuvana veZimbabwe.
Chii chamuri kuronga kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Isu seMDC takanyora pane tsamba yandaendesa nhasi yatakanyora kuvakuru vakuru veSADC tichiti isu hurukuro idzi tiri kudzida. Uye zvamunangagawa takavanyorera tsamba tikati hurukuro dzida, asi ngadzi hurukuro dzine chinangwa, ngadzwe hurukuro dzino dzine muenzanisi anobva kunze kwenyika, uyezve ngadzisawe hurukuro dzekuzama kuda kumedza vamwe vanhu kana kushandisa vamwe vanhu.
Munoti nezvinotaurwa navamunangagwa kuti vachamisa vatanga vabvuma kuti vamunangagwa ndivo mutungamiri wenyika pasati paitwa hurukuro?
Vamunangagwa vanenge vachiresva kana vachidaro kuti tanga wati zvakati ndokuti tigozotaura. Kwete, hurukuro dzinonzi uyaiti taure ane chinyindo chake obva ataura ipapo. Nyaya yavari kutaura kuti ndionesa president ndiyo nyaya inofanira kukurukurwa nezvayo iyoyo.
Chii chinofanirwa kuitwa nevatungamiri vaviri ava kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Chekutanga, vanofanira kusangana paina mutongi gava wowirirana kuti ngapawe nehurukuro. Havapinde musubstance yekuti hurukuro yacho pachataurwa chine chine chikwete. Vanongowirirana semapresident emapato avo kuti tabvumirana kuti tikurutiwe nehurukuro, mutongi gava tabvumirana kuti anenge aina ari mhingi.
Avo vanga vari munyori webato reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo nhengo yeZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni, avo vanoti hazvigone kuti vamunangagwa vamboisa pasi utungamiriri hwenyika kuitira kuti paitwe hurukuro. Naizvozvo MDC inofanira kuziva kuti iri kuita hurukuro nemutungamiriri hwenyika.
Vanhu vanonyanya kutarisa kuti MDC Alliance neZANU-PF ndo dzinofanira kutaurirana. Aiwa, maZimbabwenzi vese ndo vanofanira kutaurirana. Waro hurukurongwa naPresident neZANU-PF ndewekuti tese sevana veZimbabwe ngatigarei pasi titarise kuti nyika yedu toinangisa mberi sei tiri pamwe chete.
Vachamisa vanoti vanoda kuti vamunangagwa vapinde muhurukuro idzi vakaenzana navachamisa. Munofunga zvinokwanisika here izvi?
Hazvigone izvozvo, nekuti vachamisa havana masimba ekuti president ngaambosiya chigaro chake chekuti ndiye mutungamiriri wenyika. Hatingarambe tichidzokera kumashure. Chiripo ndechekuti vamunangagwa ndivo vakasarudzwa, ndivo vari kutonga nyika. Saka hazvigone kuti mutungamiriri wenyika onzi aenzaniswe masimba noumwe munhu asina kusarudzwa nevanhu.
Chii chinofanira kuitwa nevatungamiri vaviri ava kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Chinofanira kuitwa ndozviri kutoitwa. Chekutanga, makaona vamunangagwa president mutungamiriri wenyika vanova zvakare mutungamiriri webato reZANU-PF vakativo vanhu vatungamiriri vese vezvematongerwo enyika, vatungamiriri vese vanotungamirira zvinoremerekedzwa munyika, vangave makereke vangava vei, ngatigarei pasi tiumbe hwaro wekuti tizoita musangano mukuru wekuti tese vanotungamirira zvakasiyana siyana munyika tonanga kupi, ivo vachipa pfungwa dzavo nemaonero avo semunhu akasarudzwa kutungamirira, kuti ini ndakadanga ndoda kuti nyika inangi kwakati, imiwo chitipai pfungwa dzenyu kuti tibatanidze pfungwa nenjere tiendese nyika pamberi. Ndo zvinofanira kuitika, ndo zviri kutoitika. Zviri kutaurwa navachamisa kuti ini ndinoda zvakati, havasirivoka vanofanira kutaurira kuti nyika inofanira kuenda kwakati vari vega.
Imimi seZANU-PF, chii chamuri kuita kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Isu seZANU-PF tiri kukurudzira, uye ivo mutungamiriri wenyika takatovapa mazano, takavapa yambiro yekuti mutungamiriri, nyika kuti iende mberi, itai kuti vezvemakereke, vezvematongerwo enyika, madzishe nevamwewo vane chiremera munyika, tiite dare guru renyika rokutarisa kuti nyika yedu yoenda mberi sei.
Avo vange vari nhengo yeZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC. Masangano yemakereke muZimbabwe ari kuramba mashoko ekuti ari kushandiswa nedzimwe nyika mukukonzera kusagadzikana munyika nechinangwa chokubisa hurumende pachigaro. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti basa remakereke harisiri kusarudzira vanhu mutungamiriri asi kuedza kuti vanhu vagare pasi vachitaurirana zvinhu zvinoita kuti nyika ibudirire kunyange vasingawirirani pane zvese.
Chiripo ndechekuti kuchine basa rakakura zvikuru, nhaurirano inonzi National Dialogue ibasa rakakura chaizvo. Iye zvino tiri kuno kumusangano watanga tinawo training yatanga tinayo iri kuno kuZurich kuBasel, kwatiri kuedza kukwenenzvera mafungiro okuti kana vanhu vachitaura nezvenyaya yeNational Dialogue vanomboreva basa rakadini.
Muri vangani kutraining yamuri kuita iyi?
Tiri 4 vanhu vabva kuZimbabwe, umwe ari kubva kubato reMDC Alliance, umwe ari kubva kuofisi kwa Vice President Muhadi, sezvo ndivarivo vane responsibility yokuzvidzana neyereconciliation. Umwe ari kubva kuNational Peace and Reconciliation Commission. Takauya kuno kutiri tiri team kuti tuonesane kuti basa iri rakamira sei, tigotsvaga nzira yekuti tingashandisana pamwe chete chirudzi kuti basa rachona ripfuurire kumberi zvakanaka.
Pamisangano miviri yakaitwa zvondarapera, vachamisa vakaenda kune umwe chete, vamunangagwa vakaenda kune umwe chete. Muchazvifambisa sei sezvo chinangwa chenyu imimi muchiti ndechekuti paitwe nhaurirano pakati pemapato akasiyana-siyana munyika?
Nyaya yenhaurirano haisi nhaurirano yamapato ematungigwe ezvenyika. Yematongegwe zvenyika iri mowo mukati menhaurirano. Inhaurirano huru yenyika, kana kuti yatingati a comprehensive national dialogue. Inoincluda zvinhu zvakawanda, inoincluda zvevanhu vakawanda. Saka inopfuura nhaurirano yezvematongegwe enyika.
Zimbabwe Council of Churches nemamwe masangano akazvimiririra pamwe chete nemi muri kushorwa kuchinzi muri kushandiswa nedzimwe nyika kukonzera mhirizhonga kuti mubvise hurumende pachigaro, munoti nazvo?
Pane tsamba imwe chete yatakaona yakanyogwa neumwe achishura manyepo nezvinhu zvakawanda zvaakanyora ndezvezviri zvenhema, asi hazvitikahadzi nokuti nyaya yatiri kufamba nayo inyaya yakakoshera munhu wese. Inyaya yakataugwa nomutungamiri wenyika, inyaya iri kutsinidzigwa mutsamba yataona yakanyogwa neSadak, inyaya yatinoona ichitsinigwa nevanotaura hama dzeZimbabwe dzinenge dzichikurudzira basa rokuti Zimbabwe ingapfuurira sei ichienda kumberi. Nyaya yokuti Zimbabwe ite nhaurirano iyo pachayo haisina munhu anoda kuti tibudirire asingadi kufambidzana nenyaya iyoyo.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachitaura vari parunare kuBasel kuSwitzerland.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vaita musangano wokupedzisira nhasi nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro, ukuwo ari kuvapikisa musarudzo yemutungamiri wenyika vaAtuka Abubakar. Vaitawo musangano une mutsindo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mangwana. Nhengo dzeparamende muEgypt dzavhota zvine mutsindo dzichitsigira kuwedzerwa kwemakore emutungamiri wenyika vaAbdel Fattah el-Sisi kusvika muna 2034 vachitonga. Izvi zviri muurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo wenyika iyi, izvo zvichaona utongi hwemauto huchisimbaradzwa. Urongwa uhu huchavhoterwa pareferendum ichaitwa. Mwishowa Mumwe mutori wenhau dzemifananidzo anoshanda akazvimirira ega, Zinyange Anthony, aisa padandemutande mimwe mifananidzo yaakatora mushure mokushaya kwevakambe mutungamiri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai senzira yokuvaremekedza pamwe nokuvarangarira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zinyange anoti kuziva vatsvangirai kwaakatanga kuita kwaibva mune zvaitaurwa pamusoro pavo nenhepfenyuro nemapepanhau zvehurumende. Asi nekufamba kwenguva uye nekuzove kwake mutori wenhau dzemifananidzo, anoti akazove nemaonero ake avatsvangirai akasiyana neaichinzwa. Pakafa vatsvangirai, Zinyange anoti aive muguta reBulawayo.
Ndakanga ndiri kuBulawayo, kunova nzvimbo ine mukurumbira werutsigiro rweMDC. Vanhu vakasangana panzvimbo yepaCity Hall vakaitawo zvavakaita mukurangarira vatsvangirai, and ndaivapo nichitora mifananidzo sezvo riri basa rangu kutora mifananidzo. Chinhu chandakanyanya kuongorora chikuru ndechekuti vanhu mukuchema kwavo vaipemberera mabasa anga abatwa navatsvangirai munguva yekurarama kwavo.
Zinyange anoti semunhu anoziva zviitiko zvakakosha munyaya dzekutapa nhau, akaona zvakakosha kuti aende kuHarare kuti atore mifananidzo yekuchema kwavatsvangirai ikoko, nekuda kwekuona mhomho nemhomho yevanhu vaida kuenda kunoviga vatsvangirai kumusha kwavo kuBuyera. Zinyange anoti akaona zvakakodzera kuendawo ikoko, kunyange hazvo achiti aive asina kunge agara akazvigadzirira.
Mubasa redu renhau zvinhu zvakakosha kuratidza zvinhu zvinenge zvichiita, nekuti mumakore anotevera tichada kuzoona kuti chii chakaitika. And chimwe chinhu chakandikashikamadza, vamwe vanhu vesiri vebato raiva ravatsvangirai vanga varipo, vanga vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusvika pamusha pavatsvangirai. Asi pakunaya kwakazoita mvura, yakanaya mvura chaiyo, mvura zhinji pakati peusiku, vanhu vakanayiwa, vamwe vachizvifukidzira, vamwe vachigumbatirana muzhinji hwavo kungoti vawane kudzirwa nekuti vasanyanya kutota. Asi vanhu vaiimba mukati memvura imomo vachidzana vachiperekedzera vatsvangirai.
Munambudzi wegore rakapera, Zinyange ndemumwe wevatori venhau dzemifananidzo gumi chete vemunyika yemuAfrica vakaburitswa mubepanhau rine mukurumbira reThe Washington Post nekuda kwebasa ravo. Mumwe mufananidzo wake wakaburitswawo zvekare neTime Magazine pakati pemimwe zana yeTime 100 Photos of 2018. Mubasa rake akatora mifananidzo yakawanda yavatsvangirai nevamwe vakuru vakuru, kusanganisira vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zinyange anoti zvimwe zvezvinhu zvaiiyemura pana vatsvangirai kuve munhu akazvininipisa zvisinei nekuti vaive mutungamiri ane mukurumbira. Anoti nguva yakashanyira vatsvangirai kuBinga mugore ra2017 ndeimwe yaanonyanya kuvarangarira nayo.
Vatsvangirai ndingati ndinonyanya kutondera kuBinga kuMatnorth, inzvimbo yakangoshoreka ine vanhu vanotorerwa pasi pasi. Asi ivo vakakwanisa kuindako, tingati munguva isiri yekampeni, isiri yeelection, vachienda vanzwa kuti kune vanhu vane dzimba dzakarohwa nemheni mhuri dzinokwana kuita 6. Asi pamutauriro wavaiita nevanhu, kunyanya vanhu vave kuBinga vanotarisirwa pasi, zvakandiratidza rimwe side ravatsvangirai kuti aiwa munhu anoshanda nevanhu, ende ivo navo vanhu vaiva vakasununguka kutaura navo.
Zinyange anoti mubasa rake anoshanda asina divi raakarerekera. Asi anoti akaisa mifananidzo yaakatora pakufa kwavatsvangirai padande mutande rake senzira yekupawo ruremekedzo rwake, achiti anoona izvi zvakakodzera nekuti vaive munhu akanaka.
Mufambiro wavakaita nezvematongero enyika, ndingati vane kodzero yekuva mumagwaro ehistory kuburikidza inini pachangu nezvashoma zvandinazvo. Chikamu chidiki chandakangosarudza kuti arega ndichengetedze chikamu ichi chigondirangaridzawo kuti neniwo pakushanda kwandakaita ndakava neprivilege yekusangana nemunhu akaita savatsvangirai, ndosaka ndakachiturika pawebsite yangu. Vanhu vazhinji vakakavha kana kutora mifananidzo yavatsvangirai, asi nguva zhinji anenge ari mapress conference, marali. Asi ini ndinovaremekedza nekuti ndakawana kwanisa kuita privilege yekuti nditore zvinopfuura ipapo.
Pamubvunzo wekuti iye ane maonero api pakuenzaniswa kunoitwa vatsvangirai navamugabe, Zinyange anoti sevanhuwo vaviri ava vane zvavakagona nezvavakatadza. Asi anoti vatsvangirai vanofanirwa kurangarirwa semunhu akarwira kodzero dzevanhu vose zvisina vakawanda vakaita apo zvaivo zvakaomesesa kuita izvi. Anoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuna vatsvangirai.
Vachamisa vakanga varipo vachifamba navatsvangirai vari mundima, vari mudiki kuna vatsvangirai kureva kuti vaitodzidza zvizhinji kuna vatsvangirai. Saka pachitambo chekuti tivafananidze, tinogona kuti vatsvangirai vakavhurira vachamisa nzira yekufamba nayo inova ndo yavanofamba nayo nhasi. Asiwo vachamisa tichiti tivape kodzero yavo pa chidano chavasvika uye chavari kutarisira kusvika. Tingati vari kufambawo vachivandudza nekunadzurudza pakanga pasina kunyatso kukwenenzwerwa navatsvangirai.
Mubasa rake, Zinyange anonyanya kufarira kutora mifananidzo ine chekuita nezvekodzero dzevanhu, zvemamiriro ekunze pamwe nekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Mumwe mufananidzo waakatora ndewe mumwe musoja achirova mumwe wake kumusana achimurambidza kupfuura vanhu pakuratidzira kwakaitwa muHarare muna Nyamavhuvhu gore rakapera. Mufananidzo uyu wakaita mukurumbira mukuru sezvo wakaburitsa pachena zvakaitwa nemauto musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei, nasi tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika, uyezve tichitarisa nyaya dzevaimbi vari kutsika dzimbo dzitsva.
Chema, ini ndachema, ndachema.
Neni wagafa.
Utara na makso gonde ndiri mupolokwana gomana uri dzi yakagona video yake zvese nesongo yake yakagona
chicha kanyanyo kukufadza ipa video ya Winky D
kwaliti video yake nesongo yakona pamawedzi akaimba wanenya kunfadza
makadiko tete vangu
aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zvemurikupi
muri kana mufundisi moyo
Taura itinzwe mfundisi.
Regai ndichi nematambudziko makuru mhano kumhuri yose yeZimbabwe. Chimiro chakaitika chekumugodhi chemaini yakapararira hama dzakawanda dzinosvika 100 zvinhu zvinorwadza mani. Tarisingafungiri zvakafanira izvo zvingagona kuitika kududzwa pamwe. Kududzwa kuti mamaini iwawo anenge asina chimiro chakanaka, anenge ashota maservisi zvokuti vanhu vanonga vachingochera vachingotora mari vakuru vemakambani.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaura na mukoma Justice Station, tiri ku F4 Flats kukadoma.
Ehe, taura itinzwi.
Da kutongotanga hangu kutaura tichibata maoko nehama neshamwari dzakashayika pamugodhi wecricket mine kuBattlefield. Tichingoti mhuri dzese dzichemo dzine tariro zvinhu zvinorwadza sikuru.
Saka muri kuona sei zvataurwa nehurumende kuti yati iyo chiitiko ichi inational disaster?
At least tozvitenda zvedu kuti hurumende yapindirawo bhozi nemamiriro akaita ekonomi yedu, vanhu vanenge vakatoomerwa zvakanyanyisa zvokuti kupindirawo kwavaita vanobatsirawo hama dzacho kuti dzidi dzichengetedze. But still ironda risingapori kuhama dzasara yedu, bhozi vamwe vashaita vava vanhu vanga vachitoriritirawo mhuri vanga vakatarisirwawo.
Nonzi Filimoni Morrisi ndiri muHarare. Harare ndikutambura. Nyaya yevanhu vakadhibitirwa nemaini kukadoma iri kutishungurudza zvakanyanya. Kuvishungurudzika zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu ivava vanhu vanga vachisaitika kuchengeta mhuri dzavo. Ine nekutaika kwavaita kurova kuti nemhuri dzavo dzapararawo zvakare.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8pm chiri kutarisa kurudziro yekuti munyika muye nekutaurirana kuitira kuti nyika ienderere mberi mune rakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vanonzi vakafira mutsaona yemumugodhi kuBattlefields pajoni kukadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana, ukuwo hurumende inotara tsaona iyi senational disaster. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti ZANUPF neMDC dzichaita hurukuro dzokugadzirisa chiro akaita zvinyika. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zilishumi lanhlanu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izikhulu amanzi agcwala emgodini abantu bavale phakathi into yokutshengisa abantwana labo wane inamba desizwa okuthiwa yi 35 information esinayo yokukhanya bayedile khonapho ngani bayafika kuma 100.
Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eGaloma ibe ingozi ephatha ilizwe i-national disaster.
Noyisicelo sika Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethe emthethendaba siyangena enkundleni mhla ka 22 kodwa kwamanje ukuthembisayo ukuthi i-state of national prosecuting authority sibevumile ukuthi aso bantu abale ngozi ukuthi bengabaleka.
Umthethwandaba we-High Court kobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo somsolwa uCharles Thomas yena odinga ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kuhoza Friday lamhlanje silomcoli uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe elezihlangene Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezicatshangelwa ukuthi zigalule zafela emgodini wegolide ibe yingozi ephatha isizwe sonke i-national disaster ngesiNgisi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduzane lomgodi weSilver Moon likhiphe amanzi kodwa kuze kube namuhla bekulokho kungakatholakali osindileyo kumbe isidumbu ngoba kusazanywa ukugijwa amanzi kulumgodi. Isinqumo se-National Disaster sitsho ukuthi imoli zababhubhileyo zizaphathiswa ngurhulumente ngemali engangenkulungwane eyodwa ngemoli inye. Umphathintambo karhulumente obona ngenhlalakahle kaZulu uMnumzana July Moyo uthi kufunakala imali engangenkulungwane ezingamakhulu angamashumi amabili i-$200,000 ukukhupha amanzi lokuphathisa izimoli zabacatshangelwa ukuthi bafile. Umoyo uthi kulomunye njalo umgodi oduzanelo weSilver Moon othiwa yi-cricket mine lakho okulabasakhulayo abane abacatshangelwa ukuthi bengaba begalulile. Uthi kuzathatha isikhathi ukudinga izidumbu kulumgodi ngoba utshona kakhulu. Umoyo uthi abangaphathisa ngemali bamukelekile. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe, uMnumzana Ndodana Sithole, obelungiselela ukungena emgodini weSilver Moon Mine namuhla.
Yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izikhulu amanzi agcwala emgodini abantu bavale phakathi into yokutshengisa abantwana labo bane inamba desizwa okuthiwa yi-35 information esinayo yokukhanya bayedlile khonapho ngani bayafika kuma 100.
ebantwini bona laba akula ngitsho lo yedwa owayeneliswa ukuthi akhitshwe.
Ah, akula ngitsho yedwa. Ngoba kathe saba kwenzayo ukuthi bazama ukuthi bepompe amanzi batshele emishina kubo e-Zimplus ngalokuthi bencedise amakompresa amakhulu ukuthi bepompe amanzi ephume se yikuthi bekhayise kulokhuza namanzi akhona lokhu engezelela njengomizulu lapho ngalokhu elishina so kukhanya
sezwa abanye befanisela ukubana uhulumende waphuza ukuthi aphathise ukuthi nga waphangisa wayenelisa ukuthi akhiphe abantu kuliqiniso yini lo?
Ya, ngithi kuliqiniso kumba siloqiniso ngoba ngakhangela imigodi yethu leyi iyabe imigodi enye eyathiwa kudala kube sekubuya amakorokozi abe ngena phakathi lawo khonapho kodwa isikhathi esiningi kule bakhulu khona abakhulu abavela kuhulumende ababe bekhona yikubona iy'ndaba zakhona ziphuma inhambi iphuma incane kodwa thina siza ukuthi inhambi injani iningi so babezama ukuthi ezinye zingaphangisi ukwazakala yikho okunye okwathina engekubanje ukuthi kuphuze kuncedwa abantu.
Sikhuluma nje zikhona yini izihlobo zalabo abacatshangela ukuthi baphakathi ezikhona phandle komgodi?
Ya, zikhona.
Umnumzana Ndodana Sithole ngumkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 eseBattlefields duzane leKadoma. Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo esikhwezwe ngumsolwa umnumzana Charles Thomas esokuthi akhululwe njalo athonisiswe evela ekhaya kucala aletheswayo elokubulala ipolisa.
Igqweta lenkampani eMathonsi Ncube Law Chamber elimele uThomas oleminyaka engamashumi amahlanu lane 54 yokuzalwa oyisakamuzi semzini weNjube kobulawayo lo Bernard Sibanda oleminyaka elishumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula kobulawayo njalo. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebethole impendulo esuka eNational Prosecuting Authority isebenzelana lomthethandaba waphezulu owe-High Court of Zimbabwe kobulawayo ukuba uhulumende usengahlulela isicelo sokuthi uThomas yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso se-bail kusalindwe ukubana icala lakhe lithoniswe.
No, isicelo sika-Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi besuka endlini icala labo lisathethwe emthethandaba siyangena enkundleni mhlaka-22 before Justice Moyo. Kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sibevumile ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka icala lingakangeni.
Izembatho zezibotshwa sezahanjiswa ukuyahlolwa emthethondaba ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukatholakali abafakazi uqobo ababona ngawabo amehlo ipolisa libulawa ngababili laba. Iningi labantu ababotshiweyo ngesikhathi sokutshengisela ngokungayingi emsebenzini okwenzakale emavikini amathathu edluleyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. UThomas Losibanda bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokukhalala umsebenzi ngokungayi emsebenzini emzini weNjube kobulawayo bahlasele ngamatshe umufi obelipholisa u-Exon Mawone walimala kakubi wathwalelwa esibhedlele se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sephindile njalo wathi uzimisele ukwenza inkulumo ezingaxazulula inkinga ezibhixe ilizwe. kodwa akucaci ukuthi uzimisele na ukuzehlisa avumelane lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa. Yena owafaka imigoqo athi kumele uMnangagwa ayilandele andubana kukhunyiswane umlotha. UChris Kande uyalandisa.
UMnangagwa utshele abamela amanye amazwe eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kaMnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethe ecubungela izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks kwenzela ukuthi uMnangagwa esolve i-problem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube lengqubekela phambili kweze-economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube lama-talks, but akula muntu ongani akwazi injongo yokuthi kube lama-talks kuyini. Kuyini abakukhangeleleyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufanani no-2008 lapho-ke izane yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Lo wakathi esizanile 2/3 majority parliament, so bayabusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwa-achieve.
Kumaviki amabili adluleyo uMnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi uMnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi uMnangagwa vele u-serious nxa ekhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi ujayele nje into zama-hide and seek lezi ukuba eloku eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiyethwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 87. Ama-talks angana athatha 24 months ukhulu into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi uMnangagwa is using the same script, because uthi yena wawuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengupresident. You know, so by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola legitimacy leyana anga decide ukuthi ezisukele ezihambele. So amboni ukuthi ulayo sibili ntshukuntshukuthi ukuthi kubele lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kuMnangagwa kodwa kuMnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okusobala engikwaziyo mina okwakhunywa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa, njalo engumongameli wephathi yelizane PF, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone nasemaphephandabeni futhi ehlangana namadiplomati wavele kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ubona yena izame zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngabe abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke udubo nangu-ke lungapha kulaba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ukubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala ngokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume, yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlala ngikhuluma nokubana obonakeleyo ngomlomo kuphinde uluze ngawo umlomo. Manje ungakela ulungisa ngomlomo, okusalayo uzagcina usukulungisa ngogodo. Manje ungawulungisa ngogodo, omunye usala eselimile, omunye njalo akwazile nokubana adlule kulowo mhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMnangagwa nguye obonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni engayisiyo. Ekuqaliseni wayengathi ungumuntu ongathi unesikhiwo ole-advantage, kodwa kwakathesi inkinga eziqondane leMzimbabwe, umunotho, indlela abamba ngayo abantu, ilungelo labantu, kusokukhulunywa leyathi lase-America lase-Britain ukuthi hatshi into azilungisiswe. Ngibona ngathi mina kungaba le nkulumo kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe ziqondiswa ngumnankagwe zinkulumo eziyabe ziqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama nguChris Gande.
Live talk lamhlanje sikhangela imizamo yokuletha inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Kambe izaphumelela na imizamo? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Nigeria umnumzana Muhammadu Buhari ulokhu elwisa ukuba aqhubeke esembusweni lanxa elokuphikiswa okukhulu ngowebandla eliphikisayo. Umnumzana Atiku Abubakar bobabili batholakala bekhankasa kanzima kukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki. Kulamasotsha angamashumi amane lanye abulawe ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ezithwele kudwendwe lwezimota zebutho ebezithwele izikhali kwele India esigabeni seKashmir. Lesi sehlakalo sikhwezele ukufuthelana phakathi kwele India lele Pakistan, lona eletheswa umlando wokugcina amalwa ecatsha ngele India. Umlobi uOlivia Makhwaya Spanda usethule ugwalo olukhumbuza abeZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baza kuba yisizalwane zalelo lizwe baze baye kufa kungakhathalekile ukuthi sebethethe ubuzwe balawo mazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
UOlivia Makhwaya Spanda uthwetshulwe yingwe eGwangwabedzi eFilipusi ngo-1979. Wafunda iprimary school yakhe eSt Matthews, waya kwenza isecondary eChazi. Kasenelisanga ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda uform 4. Loba kunjalo usebhale ingwalo ezimbili oluthi ukuzala lalolu olwamanje oluthi ubuzwe abuthengwa. UMakhwaya uthi ukubhala ngolimi lwakho ngesiko lakho langobuntu bakho akudingi izikhwicamfundo.
Ngathi nje ukubhala kusegazini lami, ngiyakuthanda ukubhala. Ngaqala ngisafunda esikolo. Ngicabanga ukuthi ukubhala ukuzikholwa wena ukuzethemba ukuthi lento ngingayenza. Asonto engathi khonkhona engavela ngokuthi uhambe mebuze ube labo master's degrees.
Phansi kwesihloko salolu gwalo esithi ubuzwe abuthengwa, uthi usungaya England utshintshe ube njengabo, ungene eMelika lawe ube ngwakhona, kumbe ubhace eGoli lawe kuthiwe uyinjivana. Kodwa akutshintshi ukuthi udabuka ejotsholo omnyambambile.
Kwalo lwami lumayelana ngathi lo muntu owasuka eZimbabwe esiza eSouth Africa ukuthi azodinga amadlelo aluhlaza. So lukhuluma ngempilo ahlangana layo. Eqala ukungena kwaze kwafika esikhathini sokuthi abuyele emuva esehlulekile ukuphila ngobunzima ahlangana lawo.
Kanti ke uthugwalo lwakhe luyakuveza ukuthi ulimi lwesiNdebele akalufundanga esikolo kodwa ulumunye ebeleni likanina.
Ngisebenzise ulimi lwesiNdebele esikhwabithekayo, esimnandi, olunonileyo nje ukuthi umuntu uma elufunda angeke alubeke phansi. Indlela ebengilucecisa ngakhona ulimi lwami.
Uthi ke sinye isizathu esenza afise ukuthi lolu gwalo lufinyelele ezikolweni, kuma-library, lasemuntwini wonke eZimbabwe.
Bengikhangelele ukuthi babone isimo. Nxa sisithi sise ezizweni sicatshile, babe sazi isimo esihlangana lazo, lezinto ezindle lezimbi esihlangana lazo, ngoba ngicabanga ukuthi ngibe yilizwi labaningi.
Kanti ke akavumelani lalabo abacabanga ukuthi indawo yezingwalo isithethwe zinhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet.
Kusadingeka ukuthi bazifunde izingwalo bazilondoloze. I-technology iya ilokhu isiyaphambili. Kodwa izingwalo mazibhaliwe ziyabe ziloku zibekwe zikhona ngoba namanje ezabhalwa ngabobani balabobani lokhu sizithola zikhona.
Uthike iphupho lakhe likhulu yikuloba izingwalo eziningi ezinye aziguqule ezigcine zitholakala kubo mabona kude. Abafuna ukuthintana laye ngalezi ngwalo zakhe uthi baxhumane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Olivia Makhwaya Sibanda. Mele 27 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Gitchi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds bephete idlalati labo elicha. Leli lidlala telika mabuza elesibili njalo lilesihloko esithi awuvele sobala. Womhlabeleli wethu le idlalate lakhe lakuqala ngo-2017 kwathi kunyanga ezimbalwa ezedluleyo walandela ngaleli elilengoma eziyisithupha. Le ngethi emthadweni.
Elishandayo undawo zonke.
Yona ingubani kahle kahle linsizwa
ekhaya mina mbe yakobhango mbe ya eplumtree kobhango esigabeni semakwako yilapha engizala khona umfule nginathawo nathi smoke yilapha ekuzala khona uGRK Mabuza enhlane supersandi yilapha engizala khona kobhango esigabeni semakwako eplumtree.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi liyathanda odokotela kanye lethi bachayeli. Bangalithola ngapi idlalade lakho abalifunayo?
Balithola eJohannesburg, eSouth Africa, ekhaya likabikhona. Amanamba ngawatshela la amanamba abangathinta laba bantu belitholekiwe. 071-088-4024 and then 076-222-3111. Bangafonela amanamba. Walithola idlalada likaGRK Mabuza nesihlane Super Sound emadlalada amatholakala kulizwe nombolo. Ngiyabonga.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli Mabuza?
Abalandeli engabatshiyela khona ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi bethenge ama-original CD konze ukuthi sikwazi siqhubekele phambili sibenzele imisebenzi emihle. Angikhethe imiculo ukuthi uphi umculo kodwa bethenge kube yi-original CD yenzele ukuthi abaculi bekwazi kunjani bebeqhubeke sasebenzele izinto ezinhle. Ngiyacela kakhulu balandeli bethu, siyalithanda kakhulu, ngiyalithanda kakhulu, ngithanda thandi. Ngicela impela lithenge ama-original CD wenzele ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle esilenzele wona. Ngizibongela mina GRK Mabuza ufakazi kutshoni Mabuza ukuthi indlela ekhaya nemalandeli malandeli andela sifone yimi lo longithesa.
Uphuma ke enkundleni uGRK Mabuza ngale ethi mama wami.
Ndawucabanga ndawomoya mama wami.
lapho khona lala ngothula lala ngoxolo lo uNkulunkulu wathathela nesawuthanda siyakhumbula
Mavuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds behlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwalamhlanje bebeku Woza Friday. Yatshaya iKatari lapho yezwanganu yatsha siziphetheke ngokukhangela besihamba phambili. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe ingozi ephatha ilizwe lonke i-national disaster. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatile.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.